Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda paFacebook pedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarairidzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varairidzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe yeEducation International 2019. Ndichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ranyora tsamba richitsigira danho ratorwa neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokutanga kuratidzira nhasi. Sangano reZCTU rinoti varairidzi pari zvino vari kutambiriswa mari inosvika madhora makumi matatu chete ekuAmerica zvichienzaniswa nemadhora mazana mashanu ekuAmerica avaimbotambiriswa pasati paunzwa mari dzemaRTGS. Atus yave nenguva yakareba ichiratidzira, asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro ichiti inokwanisa kuwedzera vashandi ava mari inosvika zana remadhora chete. Izvi zvapa kuti Atus ikurudzire varairidzi kuti varamwe mabasa vabva vangovhara zvikoro, kunyange hurumende iri kuti iri kuvapa mazana mana emadhora ekumbovabatsira nhaurirano dzichienderera mberi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutirinyuve sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Kana vashandi vari pahondo dzavo dzedumbu vachinesana nemaemployers avo kana kuti vachitaura nevaemployers avo, tinovatsira nenzira dzakasiyana-siyana. Tinopa training kuma-sector organizations, tinopa solidarity kuma-sector organizations. Saka haiti kwekutanga kuti tinosigira Atuzu utange tingopa ruvatsiro mamwe mabato ari kumabanks, ari kucommercial, ari kuchemical and plastic. Saka tinongopa vashandi zvavo vanenge vachiita rutsigiro. Ndiro basa redu seZimbabwe Congress of Trade Unions. Iyo zvino Atuzu iri pakati pekunetsana nehurumende kana kuti naemployer wavo nenyaya yemawages. Ndiro donzo tiri kufamba naro mazuva ano, kuti mshandi ngaabhadharwe mari inokwana. Ndizvo zviri kutaurwa neAtuzu. Saka tiri kuvatsigira pane zvese zvavari kuita, kune madimanzi avo vari kuita kuna employer wavo.
Asika hurumende iri kuti yambovapa mari yekubatsirikana inosvika iyo 400 RTGS, vamoyo?
Haisi kukwana, haisi kukwana 400, haisi rizvo zvatake takatarisira sevashandi. Tinoda horo rinotikwanisa kuti ribate utano hwedu kana kuti kutichengetedza kwemwedzi wese wakakwana. 400 RTGS haisi mari inokwana. Tingatarisa tinoita poverty that line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete. Saka haisi rizvo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe $400. Ende imari iri kuuya kamwe chete, hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Saka imi seZCTU murikuda kuti hurumende iite sei chaizvapo?
Tinota kuti hurumende ibhadhare mushandi wayo mari inokwanisa. Munozviziva vakawanda kuti vashandi vehurumende tingati average salary yange iripo mamwedzi miiri yapfuura yange iri around 400 plus or minus 400 American dollars. Tingatarisa exchange rate yazoitika kubva nguva papakachinjwa mari apo. Zvinotarisira kuti iyo zvino tichitarisira nemitengo iri kumashops, mari iyoyo inofanira kuva ichisvika ku 4,000 American RTGS. Ndiyo mari iri kutarisirwa inofanira kutobhadharwa naemployer wega wega, noti kuhurumende chete nekuprivate sector. Tiri kutarisira a minimum wage of minus or plus 4,000 RTGS, because ndiyo exchange rate yapo and ndipo pakakwidzwa kusvika maprices nevanotengesa nemaservices avo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reEducation International riri kuita kongiresi yaro yechinomwe nemasangano ezvedzidzo pasi pose. Musangano uyo uri kuitirwa kuBangkok kuThailand wakatanga musi wa19 chikunguru uye uchapera musi wa26 chikunguru. Uchange uchitarisa zvinhu zvinonetsa varayiridzi, vadzidzi, masangano anomirira varayiridzi nezvimwe. Umwe wevanomirira Zimbabwe kumusangano uyu, mutungamiriri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vaudza Studio 7 kuti vamwe vanomirira Zimbabwe vanosanganisa Vasifiso Ndlovu naAmai Esther Mbeva veZimbabwe Teachers Union, vaDavid Dzatsangu veCollege Lecturers Association of Zimbabwe naSachigaro weZSQ vaMutindindi. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe nezvekongress iyi.
Musangano watiri kuatenda uyu uno musangano weEducation International rinova boka Rama Educators pasi rese and EAT Congress.
Musangano uyu uri kutarisa chini?
Musangano uyu unotarisa zvakawanda zvikuru zvinobata education. Zvinosanganisira vashandi kuti mari dzavanotambira dzinokwana here uyezve dzakawanda zvakadini. Dzinotarisa futi zvekuti health yevashandi yakadini. Dzinotarisa basa rinoita maunions pakusimudzira kodzero dzavarayiridzi. Zvinotarisa zvekarewo zvatingati vana forced labor, zvinoreva kuti vana vadiki havafani kuti vambunyikidzwe nokushanda mabasa havasingakwanisi kuti vashande. Zvinotarisa zvekare vana demokrasi dzinenge dziri munyika pasi rese.
Chii chamati mabata pamusangano uyu kusvika pari zvino?
Tiri kudzidza tichipangana mazano nevamwe vanobva pasi rese, tichionawo patinogona, but zvikuru sei isu vekuZimbabwe nemamwe maAfrican countries tiri kungoona patiri kutadza and tichiri kumashure. Asi tinovimba kuti hurumende dzedu dai dzaitaurirawo nedzimwe hurumende idzi dzichionawo kuti education iri kufamba zvakadini, nokuti vamwe pava kutaura even nezvehealth yevana vechikoro vakatopedza kuvaka vana infrastructure, zvinoreva zvikoro zvokudzidzirwa vana vedu vekuZimbabwe vari kutodzidza vari pasi pomumvuri kana kuti vakagara pazvidhina. Saka ii tichiri kumashure zvikuru.
Munoti kuhurumende yenyu
kunyika dzese kwatiri uku kana kuri kuThailand kwatiri kunoku, kwakavakwa zvakanaka zvikoro zvinotoita semahotera tichekumashure tinofunga kuti vatungamiriri vedu pavanofambawo vanofanira kumbofamba vachipindawo muzvikoro vachiona kuti zvikoro zvakanaka sei kwete kungogara chete vachidya mari vachinyimawo vana kuti vaende kuzvikoro navarayiridzi
vokuzimbabwe vari kumusangano uyu vangani
tiri 5 vanhu vabva kuzimbabwe uyezve mari iyi tese takasponswa needucation international rinova bato rinomirira anoita nezveeducation pasi rese saka ndo vakatikwidza ndega chedu taangouya kuzotaura mashoko nokushaya experience
chii chamawana pamusangano uyu uye muri kuwirirana here imimi pachenyu sevanhu vanobva kumasangano akasiyana-siyana muzimbabwe
chandiri kuona kana tiri kuno sekuThailand ndeyekuti tese tiri vashanu tinoona kuti nyika yedu yakasara zvikuru pakodzero dzavashandi vehurumende pakodzero dzamaeducators uyezve tinotenderana tese kuti nzira inoshandiswa kuZimbabwe yekuda kuti hurumende inegotiate navashandi through Apex Council handiyo nzira yakakodzera saka chinozongokandamadza chete ndechekuti tichiona muonera pamwe sezvatinoita kana tiri kuforeign land sei tichizotadza kutaurirana kana taava kumusha saka zvinhu zvinotondikandamadza kuti kana titaura tiri kuno tinotaura zvakanaka chaizvo tinotaura navasviso ndlovu tinotaurawo navamwe vana vekuzimta vanonzi Esther tinotaurazve zvakanaka navadzatsunga tichitaura zvakanaka navamutindindi asi dambudziko redu nderekuwirirana kana tiri kuforeign land kana tasvika kumusha toita semakara asionani hamene kuti zvinozodini kuti kana tava kumusha tipindwe nerushavashava hwokuda kuti tivengane tisazoti zvezvatakadzidziswa kumwe kune maexperts tisazozvisita into practice saka ndoshoko ratatitaura tiri tese namamwe mazimbabwens kuti zvakanaka kuti tigare pasi kana taenda kumusha titaure mune chokwadi tive vamiririri vavashandi kwete kuva vamiriri vehurumende
avo vange vari mutungamiriri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takafira zhou vari parunare kubangkok kuthailand nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti vanhu muzimbabwe vanorarama neHIV AIDS vanopfuura miriyoni vakatarisana nedambudziko rokushaya mishonga inodiwa yeantiretroviral pamusaka pekutadza kwehurumende kuwana mamiriyoni matanhatu emadhora kuti vanobatsira vape zimbabwe mishonga iyi muNewsday mekare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonzi iri kuongorora mashandiro eLand Commission kumarondera newzimbabwe.com inoti mutengo wechibage wakwira zvekare muDaily News komiti yeparamende inoona nezvepublic account inonzi haisi kufara kuona kuti mari inoita mabhiriyoni matatu emadhora yainzi ishandiswe pacommand agriculture yakatsakatika mubazi rezvekurima muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
ini hangu ndoona senge munangagwa zvamuremera gasi apewa vamwe vakaita sachamisa kozondoona munhu pakutaura kwake even asina kutongwa ndoona kuti andori nefuture kana zvaakutiitira izvi kana achirwadziwa noumpa ngaaitengese nyika yacho pamwana vangagarike pona kuti vanhu vatambura sezvavakuita izvi iye akagarika kwari ende ari kudya chiguta atogona kufamba kwaagadhiwa kasi teyanga asingagadhiwa vanhu vaimupfuura nerekeni
pamusoro vateereri vestudio 7 tiri kunobhuruwayo ndiri Dumisani wafortune chasinga vataura nevamwe vavo kuti 3 biriyoni yakaenda kupi vari kuramba vachitijairira varume ava 15 biriyoni vakarovesa 3 biriyoni varovesa aiwa ngazvigadziriswe munhu wamwari aiwa
Alors, on dit que nous avons un groupe pindura zvakanaka uyu vanhu vari hausi kupindura asi vakanaka stereo kuti muprofita anochinja here zvaanenge ambotaura Isaiah anodzoka futi ochinja pana Ezekiel paipa arwara kuti acharera mazuva anoda 15 years saka zvinowana kuzvinowanzo kuitika izvozvo kuti muprofita achinje zvichibva kuti zvinhu zvinenge zvataura namwari remuprofita tatenda tinimurambi anabva kusvondo zviri sei ikoko UK kwamuri ikoko
Studio 7 ndokukumbira kuti aiwa ndotaura hangu ini hungu South Africa right kudzinga isu madiaspora wakanaka ngenyaya yekuti mbuya nasekuru topa shumare kuti vanovhota uku vachivhotera zano Egypt nhasi vari kutambura South Africa ready ngatipisiwe ngatidzingwei ngatiite kugadzirira nyika yedu ndokumbirawo dini neshoto ndidoro ndobva kuone nyunga shuwa ndotaura kuti mazimobhonzi ese handi tinodzinga munangago tione kuti munangago mudzara wedu munangago hungu anogona asi ndenyu kuti tichitambura kudai muno kusouth africa nedzimwe nyika handiisu madiaspora nhasi tiri kutumira mari kuna nambuya nasekuru asi mari iyeyi mbuya nasekuru vonovhotera ed saka nhasi vabereki vana madiaspora ese hatipei nenhamo hatibvisei munangagwa vabereki chete
Hei, apo pastudio 7 mamukasei vatereri makadi vabati vebasa pastudio 7 tinozvitenda tinozvikudza aiwa nhasi ndinoda kuti aiwa timbomira kushora nokushoropodza nokuti dzimwe dzenguri ndinogona kushora mbodza neinozvimbira mashoko angu akanangana necommission yakagadzwa manje manje iyi panyaya dzeuori muzimbabwe ini ndinoti kana tichida kuenda mberi nezimbabwe yakanaka isina corruption ngatimbotanga nokuti corruption itangire pazvinhu zviri pachena imbobata murume anonzi Dexter Nduna akazvitaurira kuti ndakauraya vakawanda yotsvaga kuti vakaurawa ndivanani nokuti corruption ka kuuraya vanhu kuodza vanhu saka iye akazvibudira pachena kuti vakauraya ndivanani vangava vashanu vangagona kurangarira kuti pauwandu hwevanhu vakauraya vashanu ndinhinginanhinginanhingi hama dzavo dzoziva kune makuva acho ha ndoona sekuti commission ine yaita basa
vanhu vezimbabwe tokumbira kuti mupane zvara kana yakunetsai nanganai nevanhu vakunetsai kwete kuti takataka navanhu vanozvinamatira siyanai nevanhu vanozviitira zvinhu zvavo igodorudzira moshungurudza munhu wamwari kudero toziva hatichi tese tinotevera munhu akadero but kumupomera mhosva dzakadero so tarirai kuti akapomerwa rungani but kusina kana nyaya ikaenda kukoti kuratidza ndezvenhema tokumbirisa mugare zvakanaka kumusha tateni
manheru manheru pastudio apo isusu kunei kutasira bhoo pajobhek apo tangoti tine mhuri yezimbabwe iri muzimbabwe umo ngatirange takasvinga zvichaita hazvo zvakanaka zvichaita zvakanaka chaizvo tikaramba takasvinga chaiko nokuti zvine zviri kundotaurwa nemukuru wedu kuti rambai makasvinga nenhamo tichindosvinga asi handingoti kuna vashamisa vagona vari kugona vairamba vachimbofamba vachirwawo kuti zvichemo zvokubva muvanhu zvakamira sei hangoti anhu avazotambura kuramba takandosvinga kwacho hakuna zvavuri kumbobatsira ba akaidiringaindo2039 ndichi ndoripo kubva atozviita mwari chaiko unototi ndogarapo narini zvazotinyanyirawo vakomana vovoya tazwa badai
avo vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tinokumbira kuti kana muchitaura mutaurise tine mameseji enyu akawanda atisingakwanisi kushandisa nokuti munotaurira pasi pasi saka taurai zvinonzwikwa kuti vamwe vagonzwawo pane pfungwa dzenyu tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yendege yoku Germany Lufthansa nezuro yakatangidza zvekare kumhara muCairo Egypt mushure mekumbomira kumhara munyika iyi ichisvikira kuti pangangove nekurwiswa. Imwe kambani yendege British Airways inoti ndege dzayo hadzisi kuenda kuEgypt kwemazuva matanhatu. Kambani mbiri idzi dzakamira kuenda kuEgypt mushure mekuudzwa nehurumende yeBritain kuti muEgypt mungangove nekurwiswa kwendege. Zuva rakapisa zvikuru munzvimbo zhinji muAmerica nesvondo rikauraya vanhu vatanhatu, asi vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti zuva iri richadzika pakupisa kwaro sezvo kuchave nekamwando kanotonhorera kachibva nekumadokero enyika kachivhuvhuta kakatarisa kumabvazuva kwenyika. Mitambo nezvirongwa zvizhinji zvakatadza kuitwa nekupisa kwakange kuchiita kunze nezuro. Makatirira kustudio 7 anemi muchirongwa Titanonoka Wande tiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent vachange vari umwe wevanhukadzi gumi vachakudzwa nemifananidzo yechivezwa chavo chichamiswa muguta reNew York mwedzi unouya. Dr. Trent vanozikanwa nekushandira kusimudzira kwevanhukadzi uye nokushingirira mune zvedzidzo kwavakaita kusvika vawana madhigiri akawanda kusanganisa nekuva chiremba. Umwe wevari kubatsira kuronga nhemberero yaDr. Trent muzvare Lorraine Takaruza audza Studio 7 kuti pachaitwa mabiko musi wa24 asi mufananidzo waDr. Trent uchamiswa muguta reNew York musi wa26 August pamwe chete neyevamwe vachange vachikudzwavo vanosanganisira Oprah Winfrey, Jane Goodall, Gabby Douglas nevamwe. Tabata muzvare Lorraine Takaruza kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Mazuva ano nyaya dzevakadzi dzokukwidziridza vakadzi nokusapotana dziri kupisa chaizvo. Kuno kuchaitwa kuchaanzeliwa mastatues evakadzi 10 vakasarudzwa pasi rese, pasi renyika rese. Zvino pavakadzi ipapo pane muZimbabwe one vanonzi Mai Tererai, Dr. Tererai Trent. Vamwe vakadzi varipo ndi Pink, ndi Oprah Winfrey wamunoziva weOprah Winfrey Show, ndi Nicole Kidman. Saka pavakadzi vese ivavo Mai Dr. Trent ndivo vega muAfrican, ndivo vega vanobva kuZimbabwe vari kupiwawo statue yacho yekunzi vari kurwira marights evakadzi ende vane kodzerowo yekupiwawo chinzvimbo pavakadzi vava 10.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzwa sei kuwana umwe pakati pavo achikudzwa zvakadari?
Isu semaZimbabweni ari muno munino tiri kuitawo mabiko ekucelebreta chinzvimbo chapiwa Dr. Trent nekuvasapotawo. Tichaita gala yedu, celebration gala yedu musi waAugust 24 kuBloomfield, New Jersey. Pane Facebook page iripo inonzi Tererai Trent Celebration Gala, ndoine information yese yokuti matickets anowanikwa sei.
Tiudzewo pamusoro paDr. Tererai Trent.
Dr. Trent vakapiswa pachinzvimbo chatingati Spotlight napavakapinda paOprah Winfrey Show vachiratidza nyaya yayo upenyu hwavo yokuti vakakuro vanga vari mukadzi wekumaruzevha nevana 5 asi vaine chishuwo chokuverenga chokuenda kuchikoro kuti vapedze O level kana kuti vaendewo kuyunivhesiti kuAmerica. Havana kumbofungwa kuti zvingaitike. Saka mai vavo vakavaudza kuti isa zvese zvauri kushuvira zvidyare muvhu uye urambe uri wakatarisira kuti zvichaitika. And izvo zvakazoitikawo nokuti vakazobatsirwawo nemaorganization ndokuwana degree ravo, ndokuwana masters yavo, ndokuwana PhD yavo. Iye zvino vakavaka chikoro kuZimbabwe chinobatsira kumusha kwa wangalari bari mukati anevana size basina kana chitarisiro yekuti upenyu hwavo hungachinja vakavaka chikoro chiri kubatsirawo vana kuenda kuchikoro nokuvavhurira nzira yekuti upenyu hwavo hubatsirike.
Chii chavakaitira kana chavari kuitira vanhukadzi?
Vanotarisira nezve marights evakadzi, kuona kuti vakadzi havashushwe mudzimba, havarohwe nekuona kuti zvovawanawo zvinovabatsira muupenyu zveincome generation.
Matimabiko aya achaitwa rini?
Achaitwa August 24 kuBloomfield, New Jersey, tirikukoka vanhu vese vari muno muAmerica kuti vauye vazopemberawo. Nomumwe wedu mumwe chete akasarudzwa pavakadzi 10 ndiye ega wekuZimbabwe, ndiye wega ari kubva kuAfrica.
Vanhu vangakubatai papi kuti vaudzwe zvimwe pamusoro penyaya iyi?
Eventbrite, pane event yatakacreata paEventbrite inonzi Trend Gala, Terrorite Trend Gala. Kana kuti paFacebook pane event yatakacreata yekuti Terrorite Trend Celebration Gala. Uye vanogona kundibata paFacebook ndinonzi Lorraine Magdalene, nevamwe vanonzi Mary Murombedzi varipo ipapo, vanovabata futi paFacebook, vanowana information yes.
Muzvare Lorraine Takaruza vari parunare muNew York City neStudio 7.
Sister Marios, oh pops, come on, see me, come on, see. Oh, see, no, boss, I put it on you, pick one out, Jennifer Lopez. You will come here, Jackson, without a push, I know you are no in the game. Chino, one, it's a little party up there. Get a good deal, what if they call in the walk of the patcher? Atenda kana shetu mupero ano zivandia nepamendera siwadineka chino wane chandino farira pero ndete kuti warifeko nenge wakapeka chero ukatenda kana direzi mupero ano zivandia nepamendera Ungade tira usikula usimukira kumonasi ariko kubudasi Ungade kuborote usimure usanyare kino sangana kumbare Nekuti chitaru temumwe chicha temumwe sakanongesa nechikunwe Ungade kuborote usimure usanyare kino sangana kumbare Kunyango chita ulani ya itikwa na chekichani Iri pupa pozishani Zimwe unenda sensu ya basuna poro Turayo, kana uchida chesi, kafuko na chesi, chingundi panoshi, kondo, kondo, zevano vadafu, noshi zana sitike mabondo. Chino wane chandino fari rapero, ngeche kuti walefeko nenge waka peka chero. Ungatenga kana shete mupero, ano zivandia nipamendera suwa zineta. Chinuwane chandino fari rapero Deche kuti walifeko nenge waka peka chero Ugatenga kana
Pero King Shadi nekamboka nona kita zukuru ako Sezunguwe yadi ya pera rikati mbotarisa zanga ziri munau Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rino tigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevara iridzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varairidzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe Educational International. Apo ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndoti musara zvakanaka.
Soko isika disa.